Magwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare magwanani anhasi uri musi wechina 1 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi haisati yavhura mabhodha ayo. Vari pamulandigere vononga zvozve nemuromo asi mari dzavo dziripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevasere 7,838. Nezuro munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi kuMatabeleland North. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu nevatatu 6303. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vari kushishikana zvikuru nekunetseka kuri kuitwa nevamwe vari pamujandigere pamusoro pemari shoma dzavari kutambiriswa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo Insurance and Pension Commission iri kuti pane vamwe vari pamujandigere vanosvika zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu 153,000 vasina kutora mari dzavo dzemujandigere. Mari idzi dzinonzi dzave kusvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu 196 million. Hurumende yakazivisa muna Chikunguru kuti kwemwedzi mitatu yaizopa vari pamujandigere mari inosvika madhora makumi matatu ekuAmerica, asi mari iyi yange ichinetsa kuwana kubva kumabhanga. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti vakazotaura nevamabhanga kuti vari pamujandigere vawane mari iyi. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamwoyo kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Vashandi vanofanira kuziva kuti vari kutoshandira mbavha. Tingatarisa ufumi huripo munyika, mabuildings ese akatomira. Ma 10 story buildings, 20 story buildings akatomira akatengwa nemari dzemapenjeni. Asi tingabvunza kuti vanhu vakabhadhara mari idzodzo dzemapenjeni vari kupi? Vakawanda vakataurirwa kuti mari yenyu yakatorwa neinflation.
Asi handi chokwadiwo here apa vamwoyo nekuti kainflation yacho inenge yakati kwirei.
Vanhu pavaibhadhara mari dzavo dzaitenga mabuildings. Mabuildings acho iyo zvino ari kubhadharisa marentals neUS dollar. Asi munhu anoda kupiwa pensioni ari kupiwa 5 cents, kana kuti ari kupiwa 20 RTGS. Hanzi ndiyo pensioni yako. Vamwe vanotaurwa kuti hanzi yakatopera. Yakarohwa neinflation mari yako. Asi building yacho iripo.
Izvi zvinorevei kunemi vashandi?
Sevashandi tinozoziva kuti tinoshandira mbavha, vanotoramba kutipa mari zvokutambira. Kana tapa pamari dzemapenjeni kuti vatichengedere, vanodibira. Ndizvo zvagara zviripo.
Tiri kuonawo kuti pane kunetsana ukuru pakati pevashandi nevashandirwe nenyaya yekuti votambiriswa pari yakaita sei. Vashandi vachiti vanoda kutambiriswa nemadhora ekuAmerica, asi vamwe vashandirwe vachiti havana mari. Zviri kufamba sei?
Kune vamwe vashandirwe variku zvitambira kune vamwe vashandiri varikutobhadhara mari yekunze vamwe vanobhadhara chikamu nemari yekunze chimwe chikamu chibhadhara nemari yemunomu asi pane zvimwe zvikananda zvisingadi kupa vashandi mari yekunze ivo vachiwana mari yekunze
ko mungaziva sei kuti vanayo mari yekunze iyi
tinoziziva pavanotengesa zvinhu zvavo vashandi ndivo vanorisita mari idzodzo asi havadi kubudisa kana senti imwe chete yekunze yekumerica kuti vachibhadhara vashandi vavo asi isisu sezctu kana kuti isisu takamirira vashandi takatoti ndizvo zvatinoda whether vari kuda kana havasi kuda kana hurumende iri kuda kana haisi kuda
sei muchidaro
ndizvo zvatiri kuda nenyaya yekuti maketi haina kutibvunza kuti tinoda here kana kuti haisi kuda patinotenga mishonga tinochajwa nemari yekunze patinotenga zvinotibatsira tinochajwa nemari yekunze zvese zvatinoshandisa paupenyu hwedu kumusika mutema mari vese vari kudaidzira mari idzodzo dzekunze saka ndizvo mari dzatiri kuda idzodzo
munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Miri vehurumende kumuganhu weBad Bridge neSouth Africa vanonzi nezuro vakazivisa kuti nyika haisi kuzovhura miganhu yayo nhasi zuva riri kuvhurwawo miganhu yenyika yeSouth Africa. Mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vakaudzwa nezvadanho iri nezuro pamusangano wavakaita nevamiririri ava. South Africa inonzi yakazivisa kuti yazovhura miganhu yayo nhasi izvo zvakapawo vana veZimbabwe tarisiro yekuti nyika yavo yaizoitawo zvimwe chete. Studio 7 yakakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kanavo munyori mubazi ravo vaNick Mangwana kunyange hazvo nhare mbozha yavo yange ichirira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaJuru.
Atambira nemwoyo unorwadza nemwoyo ine kushungurudzika mukati sekuti tanga takagadzirira kuti sezvo kwane mwedzi yakawanda kudai vanhu vasiri kusenza tatitarisira kuti vanhu vochiwana chehuiri vochiwana pekutangira sezvo tatasarana nezoro rekrisimusi saka inyaya yatirwadza zvikurusa kuti hurumende yeZimbabwe haina kugadzirira kuti inge ichivhura mikova yayo kuburikidza ne boda rakaita seBad Bridge Border Post asiwo vachitaiwa kumaairports vanoshandisa maairports vanokwanisavo kuti vange vachienda kuZimbabwe.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nehurumende kuti inge isingavhurewo miganho yayo sezviri kuitwa neSouth Africa nhasi?
Vamiriri veZimbabwe vataura ivo kuti ivo urongwa hwavo hwakasiyana neurongwa hweSouth Africa. Hazvirevi kuti zvinhu zvinei zvaviswa nemutungamiriri weSouth Africa zvinosenza nekuZimbabwe. Vanomirira zvinenge zvatoziviswawo kunyika yeZimbabwe uye vari kuti Zimbabwe inotanga yagadzira mutemo unobvumira kuti bhodha richitanga kuvhurwa. Saka mutemo iwoyo vari kuti hausati wavepo.
Zvinokanganisa zvakadii mashandiro enhengo dzenyu tichiona kuti South Africa inenge yavhura miganho yayo asi Zimbabwe isina?
Zvichatikanganisa zvakanyanyisisa sekuti tane nguva tisingasenze. Tane mwedzi minomwe yese tisingasenze. Kana tichisenze tachizvinhu nzira yakaoma isina kusununguka. Saka zvinotikanganisa zvikurusa. Uye munyaya ndeyekuti pakazoiswa nemutungamiriri weStaffordshire kuti mabhodha achavhurwa, isu takangoti vataurirana vapedzerana. Saka takabva tagadzirira zvakanyanyisisa vanohodha vachihodha zvinhu zvavo vakamirira kuti musi wahwanosvikira vange vachifamba. Kutaura kuno kudai mabhazi atoungana munzvimbo dzaanotakurira vanhu aswira nhasi achimutswa mamwe aswira asina kutombodziniwa achiti mangwana kuno mishita kurwa vanhu saka atiziye kuti hours mashoma aripo kuti kunge kwakanyatsochena vachachinja mwoyo wavo here asi izvi zvinorwadza chaizvo kuti taachitarisirawo kuti tinge tichitanga kushanda kubvira nhasi musi wa 1 October.
Mune matanho amuchatorawo here akafanana kana nekunyorerawo hurumende muchiratidzawo kunyunyuta kana kusatambira kwamuri kuita urongwa ihwo?
Mukoma jonga, isu simba redu riri muvanhu, saka tinodzokera kuvanhu tobvunza vanhu kuti vari kufunga kuti tingaita sei. Isu tinongozvitora kubva ipapo tobva taita zvine chitorwa nevanhu kuti tiite. Kana ari matanho haarongwe nesu, anorongwa nevanhu neruzhinji.
Mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera neZuro vakasangana nemutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa kuState House. VaChakwera vari kushanya kwemazuva maviri. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti dzinofungira kuti kushanya kwaChakwera kune chekuita neSADC neAfrican Union, vachiti masangano maviri aya anogona kuona kusagadzikana kwave muMozambique uye mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo Zimbabwe neMalawi dzine ukama kubva nyika mbiri idzi dzisati dzawana kuzvitonga kuzere, vanofungira kuti mamiriro akaita zvinhu muMozambique ari kunetsa dzimwe nyika munharaunda iyi. Naizvozvo nyika dzemuSADC pamwe chete neAfrican Union dzinoda kuona kuti zvinhu zvigadzikane muZimbabwe. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Ukaona munhu achishanya uye ari munhu akahwina nekuchinjwa kwakaitwa mutongo weSupreme Court uyezve anga ari mubato rinopikisa, ini sokuona kwangu pane muchikidzano nokuti toziva kuti basiri ramaposa pane vakatumidzira nhume nhuma dzavo mwechorapera sikashaba handi kungoti pane zvavangofambira chete mari zvinoitika muafrica havanokwanokwanasa mari, asi ini ndofunga kuti pane zvavafambiraa zvinofambirana nekutaurwa kuruitwa nedambudziko remuzimbabwe.
Sokuona kwenyu munoona sokuti vaChakwera vati vanoda kuti vapindevo munhaurirano dziri pamusoro pezviri kunetsa muZimbabwe?
Chimwene chokutika toza kuti kunetseka kunetsika kwemuZimbabwe and ngatizive kuMozambique kwaita dambudziko remaganda maezambikiaka. Saka tango takangonzwa kuti maamerican kwachitaura nezvavati vachiita yaachingatibese tanoati ajenda yavo papa ajenda pacho pane zvinhu zvakayo zvakati kuti zvakati zvichitaurwe, asi chikuru ndechekuti vamunangagwa semunhu anga ari kuweta nharo kuti muZimbabwe hamuna crisis and vanga vachitowandezano vari kuti hatiti South Africa kuti ngechitaura. Ndoona kuti ini au ingangodaro yangoti kuna vachakwe inini semunhu achangohwina ende uye akabuda muopposition asi ari munhu akanga ari nationalist party chimbono ndikwai kuna vamunangagwa kuti ivo maonero avanoita nyaya yemuZimbabwe ingagadziriswa sei ndokuti kungoti munhu achangona semunhu akangogona ari akakunda ari muopposition hazvinyanyi kuita kuti munhu anga ari muopposition ari achipikisana namutarika oita ushamwari namunangagwa hazvingaga hazvina kudaro. Ndofunga inini pane zvavakatakura zvichataurwa mazuva maviri atevera. Ndambofunga kuti kugwendo kusina matoro asi hazvepa kuti gwendoku kugona ari kufamba akatakura uchi mukushi rake.
Ukama hweMalawi neZimbabwe hwakakosha sei?
Zvichizana kwacho kwakati kuripo hapo kwakanaka, asi kuzoti kuzvidzana kwacho kunokwanisa kunzi kundi vachakwira vanokwanisa kuti vatsiwe vamunangagwa kushikadaro asi kuchizirana kwachinoitwa pane yatinotimisisikwe
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com inoti America iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevashandi mushure mekunge hurumende yaratidza kuti inoda kudzinga mabasa varayiridzi vari kuramwa mabasa ichivatsiva neavo vasina mabasa. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaita musangano nezuro negurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavima mushure mekunge gurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary vaKane Matema vataura pfungwa yekudzinga basa varayiridzi vari pakuramwa mabasa. Daily News rinoti pave netarisiro yekuti vatungamiri veMDC vangangogara pasi vakataurirana kuti vashandi vose mushure mekubvutwa nevechidiki kwemuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House avo vanoti vanoda kuti bato ravo iri rive rimwe chete zvekare. Newsday inoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kutya kuti urongwa hwekuratidzira kwezvizvarwa zveSouth Africa izvo zvinoda kuti hurumende yeSouth Africa idzinge vabva kure hungavakonzera matambudziko makuru. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinoda kuti hurumende yavo itorere vabva kure magwaro anovabvumidza kushanda nekugara munyika iyi. Yari nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mwari weStudio 7, aiwa tinoti makati nese zvenyu zvese nevatereri vacho vese weStudio 7. Sisi matoshaisha kutaura imi, makushaisha kutaura sisi. Tanga tichinzwa muchitotaura zvinenge zvinenge zviri nani, wanga vachititaurira hapo tichinzwa vachitaura zviri nani. Zvino zvamakutaura sisi zvokuti vachamisa, vakukanganisirai upenyu hwenyu. Chamisa aita sei? Chamisa hana mhosva, munhu ari kutokanganisa upenyu hwenyu ndimunangagwa. Endai munofesana namunangagwa, notina chamisa sisi. Asi muri weZANU-PF ka, endai munoudza purezidendi wenyu. Chamisa ndipurezidendi wepati, asi purezidendi wenyika.
Hello, good evening. Yeah, I think vana vanofanira kuenda kuchikoro, noti zvekuti hanzi MDC yati or ZANU-PF yati or government iri kuti chiizvozvo zvinakana basa resu. Chakakosha ndechekuti vanhu vaende kuchikoro, gore rakutopera. Rimwe gore richazotanga futi vana vodzokera kuenda kuchikoro here, hazvibude. Plus hazvizi zvematongerwo enyika izvi zvekuti hanzi Chamisa adai, munangagwa adai. Then on the issue ye coronavirus, yekuti vanhu vano ane coronavirus anopfuura but asina. Nyika yedu yakaora iyi. Papode papoka unotogona kunzwa kuti munhu wese ane coronavirus 6 years. And the other thing, why vari kushandisa maus ngavangobhadhara nemabhoni? Handi kuZimbabwe kwaanogona kushandisa maus anobvepi nekuoma kwakaita nyika kudai ikoko.
Makadii pasi Studio 7 mairongera muri kuita anenge akati dhakwe zvishoma. Itai zvinoita kuti vanhu vakwanise kukirosa bhodha nyore, kwete kubhadharisa vanhu mazimari vanhu vanga vari mulockdown. Anoiwana kupi mari yese iyo nemari yekunofidha vana apa vanga vasingasevenzi. Bhodha ngarivhurwe. Iwayo matest eko COVID-19 iwayo anofanira kudhonetwa negovernment free. Vanhu vofamba zvakanaka, ndozvoratidza kuti nyika yedu yakanaka. Kwete kubhadharisa vanhu vanhu vari kutambura on top of that movabhadharisa futi $60 sinearly 1000 rand yose yamunenge matotorera vanhu. Usadaro vanhu vamwari, tinokudai mbese ZANU-PF neMDC, asi murongeki, tinoda kuti muite shamwari neshamwari naika.
Mangwanani akanaka paStudio 7, makadii zvenyu vapakuru vechirongwa vese. Zvita ndinoitwa sei chirasha ndiri paJoburg paJohannesburg SA apo. vanhu vanopireko vanana mafoni kuti vangotaura zvavanoda papa nhetonyuro vasingazivi kuti chii chinoitika munyika chana chanda vachitaura chichiti vachamisa vatiuraya nezhara vavharire mabhodha vanovharire mabhodha vanoti vharai mabhodha tofa nezhara ndizivi kuti takambo vachamisa itiko yativhare bhodha rinini chamisa akavhara bhodha rini vanhu sangopa vana mafoni mani chana icho ngachindo chikoro chindodzidza icho vachamisa vavhara mabhodha vavhara mabhodha akamboti chamisa vavhare mabhodha ndiani tenda zvangu.
Hello Studio 7. Yeah, choda kutaurawo zvedu isinonzi Papa Shapiro Power. Tiri paJoza apa. Zviri kuitika kuZimbabwe uko kuzongoda kurongera bhijana naika. Vada kubetserwa ruzivo nekuti kubatanisa kwavari kuita vanhu pabhodha kapa vanhu havatombozivana kuti vari kutestwa kupi. Asi vanongonzi uyai muzobhadhara mari vava pabhodha ratova bhizinesi kairo. Madi kungonzirawo vanhu dzidzidzo zvavanga vari mulockdown movabhadharisawo mari reasonable like $10 yusa sezvo iri government government handiyo inochengeta vanhu here nhaye hama dzangu morerutsirawo vanhu vanhu vobhadharawo zvakareruka vofamba maup and down mari dzavari kuenda nadzo kuzimbabwe imo vari tonotsveta mari munyika yezimbabwe korekt yavari kuchenga because vanosvika vachitenga tenga vachibhadhara maschool fees zvino mukavatorera pabhodha moti vanobhadhara maschool fees neiko nhaye hama dzangu tinokudai chaizvo mapato ari kutonga iwaya asi toda kuti mugadzirise zvinhu chipota chinamatirana kuti vanhu vese varerukirwe nenyika yavo sezvinongoitawo kune dzimwe nyika kuti vanongonziwo vanotorwa matesti mahara sezvo vari pasi poutongi hwekasununguka pane kubhadhara $60 just imagine onzi wawani kwawo 16 chirwere chachona $60 yatoenda mahara vana va kutonofa nenzara kumba vedu wei musadaro hama dzangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Komishini inoona nezvekuronga gakava kana kuti madebates pakati pevanokwikwidza kuve mutungamiri weAmerica Recommission on Presidential Debates razivisa kuti riri kupanidzira imwe mirayiro inofanirwa kutevedzerwa neavo vanenge vachiita madebate aya. Izvi zvinotevera mushure mekunge debate pakati pava Trump veRepublican Party nava Joe Biden veDemocratic Party risina kufamba zvakanaka nechipiri. VaTrump vari kupomerwa mhosva yokutaura panguva iyo vaBiden vakange vachitaura uye vachinzi vakange vasingateereri kumukokeri wegakava iri. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio kwekare vanoti Commission on Presidential Debates ine simba rekushandudza zvinhu vachiti kana pakaitwa mamwe madebate vanotarisira kuti achave ari nani pane zvakaitika nemusi wechipiri.
Tingati siri zvakaita manyamamiri nerongo tichida kuona kuti papasina urongwa hwaitevedzwa hwokuteererana pamwe chete nokutaura navavhoti kuti izvi ndo zvandakamirira kuzoita makore mana anotevera kana ndichinge ndasarudzwa. Zvekare kukonana kwaiita mapresidential candidate vachivhiringana mukutaura zvinhu zvinobva zvaratidza magariro omuAmerica kuti ndo magariro aakaita kuvhiringana kunoita vakuru vanoda kutonga nyika ndokunge madirativ anga ari kuitikawo mukugarisana kwavanhu umu tichiona vanhu vachiita mademonstration vachitadza kuteererana kuti chii chiri kutaura umo wangu pamwe nokuzvimata zvimwezvinhu zvatinowira nazvo hazvirevi kuti ndakumuziringa kuti asataura ndichitaurazve zvimwe zvakashata zvakaitika hazvi zvinhu zvakafadza vanhu vakawanda nepasi rose kuti vanhu vakuru vakadai vari kukukwidzana pabasa guru rakadai vanosvika pakukonana nenzira dzakadai pamberi nyika yose yeamerica nepasi rose zvinhu zvakanyadzisa chaizvo
vanoronga madebates aya havana mitemo here nemirayiro inofanira kutevedzwa nevanhu vanenge vachiita debate izvi
vane mitemo yacho inotanga yatotaurwa pavanenge vachitanga kubvunzwa kuti mimwe mitemo ndeyekuti munhumwe uchawana maminitsi maviri zvekare hapana unofanira kuvhiringa umwe achitaura nemitemo imwe vanotofainirana mitemo iyoyo asi bato iri raona kuti zvakaitika madeko zvinoda mimwe mitemo pamusoro saka ukuwedzera kuti zvisaitikazve zvokuvhiringana kwakaitika madeko saka vagara nhasi musangano wavo vakati vachaona kuti vauya nemumwe mutemo here yokuti zvakaitika zvisaitikazve pasawana unovhiringa umumwe unenge achitaura
pane ari kushorwa here pavaviri ava pakati pavatrump navabiden pane ari kushorwa here zvikuru panyaya yekuti debate iyi haina kufamba zvakanaka
uri kunyanya kushorwa mutungamiriri wenyika vadonald trump nokuti chavari kunyanya kushorwa chikuru ndochokuti vaivhiringa vabiden pavanenge vachida kutaura kwenguva dzakareba zvekare vari kushorwa kuti vaitadza kutaura vakatarisa kuTV chaiko kwatiri isu taiona isu vanovhota saka vainge vaakuita zvokuti votaudzana navabiden imomo vachikukwidzana vari vaviri zvinova mapresidential debate aya anenge achiitirwa isu vari kumba kutiwe kuti uchatiitira zvipi titarise mumaziso tarise mukamera kuTV wotaura nesu
iyo commission on presidential debate iyi ine simba rakadini munyaya dzemadebate aya
ine simba chaizvo nokuti ndivo vanozvigadzira zvose zvinezvi zvatinei tichizoona zviya ndivo vanoisa mari kwazviri saka ine simba rimwe randinoona nderokuti inogona kuti maiki iyo iya inenge ichitaura nomunhu isiri nguva yake yekutaura inogona kudzimwa zvokuti haazonzwikwi navanhu vanenge varimo haazonzwikwi nesu tiri paTV tichiona saka ine simba iroro rokutaurira munhu unenge ando kana ukadai tinodzima maiki yako yaunotaura naye futi
munofunga imimi kuti mamwe madebate asara aya achabudawo zviri nani here pane zvatakaona nezuro
ndinoona kuti achabuda zviri nani chaizvo achabudirira zvekare nokuti ava vaikukwidzana ava vachandogara pasi kana vasina kunge vatogara pasi vachiona zvavakaita pamwe nokugadzirisa pavanoona kuti apa vavhoti havana kufara napo saka ngative netarisiro yokuti zviri kutevera zvinenge zviri zvinhu zvakarongeka zvino musoro mukati zvitinei zvichiwa
muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vari parunare kuOhio neStudio 7 kare namkanya Thomas Mapfumo mukambo kavo kanonzi Manzembe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe inonzi haisati yavhura mapoda ayo
varipa mdandigere wononga sosene muromo asi marizavo njiripo tashika kumagumo eshurongwa chedi chanasi ivaine tuzekare manero anasi akoti chikupaya zvedzimwe nao ini njini chanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti mosora zvakanaka.